MDC yange ine urongwa hwekuratidzira mumatunhu ese munyika, asi mapurisa akarambidza izvi achiti aityira kuti paizogona kuita mirizhonga sezvakaitika pakuratidzira kwemunanyamavhuvhu gore rapfuura, pamwe nandira gore rino pakaparadzwa zvinhu zvakawanda pakakuvara nekuurawa vanhu vakawanda. Mutevedzeri wemutauro webato reMDC Valokutambo Rinyoka vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Vanoti zviri pachena kuti mapurisa nemauto ari kuti mbura sevamwe vanhu uye kurambidza vanhu kuti varatidzire hachisi chido chavo.
Ya, zvanetsa ndezvekuti zviri kuvharwa hazvisirizvo. Chinofanira kunge chichivharwa kutambura kwevanhu, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemagetsi, kunofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemari muhomwe, asi chiri kuvharwa kana kuti prohibition order yakupuwa, ya prohibition order yekodzero dzevanhu. Chiri kudiwa nevanhu veZimbabwe prohibition order against nzara, prohibition order against kushaya mari, prohibition order yerima zviri kudiwa nevanhu, asi vakupa prohibition order yekodzero dzevanhu. Zvatakuita sinezo chanangotaura ndechekuti isu hatichaende kudare. Chabuda pachena nhasi ndechekuti kana tikaenda kudare hakuna chinobudako, saka isu hatichaenda kudare. Asi tinongokwanisa kutaura ndechekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata.
Asi mutungamiri webato reLead Mailinda Masarira akaingidza vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvinokonzerwa nevanhu vanotadza kuzvibata kana vanhu vachiratidzira. Vanoti vanhu vakashungurudzika zvikuru nemhirizhonga nekuurayiwa kwakaitwa vanhu gore rapfuura pamwe nekutanga kwegore rino.
Ndinoona zvakakosha kuti kuratidzira kumbomiswa kusvika tawana pachirungu inonzi healing sevanhu vemaZimbabwe, kuti timbogona kuwana nguva yekuti tigone kunoshanda pamwe chete tivake nyika yedu tisingaputsiri vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika midziyo yavo. Chinhu chandinoona chakandikosherawo hangu semutungamiriri akamirira vashandi vanozvishandira uye nevashandirwi kuti mabasa avagone kunochengetekawo zvakare.
Mutevedzeri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe zvakare vari gweta vaObed kuti vanoti varotsigira bumbiro remutemo yenyika pakupa vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo uye havabvumirani nemhirizhonga. Vagutu vanoti bato ravo rinopokana nevanhu vanoita mhirizhonga pakuratidzira.
Dambudziko riripo Godwin nderekuti kune vamwe vedu vezvematongerwo enyika vatakanzwa vachitaura tichionawo pazvivhitivhiti vachitaurawo pamarare avo kuti Gwendo Guno toda kuita mademonstration okuti toda kunosvika tandanisa Munangagwa abve paState House, toda kunotora pao. Saka tiri kuti isu mauya akadaro iwavo haana kunangana ne yatinenge kuti muchirungu peaceful demonstration. Saka handisi mupurisa ini, handisi musori. Saka apa ndiri kungoda kungofungawo semunhu anoita zvematongerwo enyika uye zvesegweta kuti ukanzwawo munhu anenge achiti ndauda kuzoita demonstration asi chinangwa changu ndechekuti ndauda kunosvika kuti nditandanise president, nditore pao. Kana zvadaro hazvishamisiwo kuonawo mapurisa nevamwe vakadaro vachiti saka zvinoreva kuti demonstration iyi haisi yekuti munoda kudemonstrate akauti zvinhu zvanetsa munyika. Idemonstration yekuti bauda kutoita takeover power nenzira dziri kuzhe kwemutemo.
Mumwe mugari wemuHarare vaEnergy omwe vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka nekuti zvinovapa mukana wekuramba vachishanda pasina anovavhiringidza sezvinoitika pese panoratidzira vanhu.
Kubuda kwepolice banning kune rimwe divi zvavo zvakanaka, kune rimwe divi zvavo zvakaipira chimwe chinhu. Nekuti isu semafomo informal traders taitoona kutoti musinoitwa shutdown hativaone basa ratinotoita. Asi panotonzi mapurisa atorimo musina zvowezvowe, takatona basa ratinotoita se riri kutofamba izvezvo. Asi tinongoti pamberi apa apapo ngavaisewo mapurisa anenge mashoma nekuti vazhinji vangobatikidzwa vasina mhosva yanenge vaita nereve kwemapurisa iyaya.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemapurisa hazvipe hurumende chimiro chakanaka sezvo pange paine tariro kubva kune veruzhinji kuti hurumende yava Munangagwa nemapurisa avo ichashanda nevanhu zvakanaka.
Ndinofungidzira kuti kune dzimwe nzira dzatingashandisa kuti mapurisa navanhu vange vachishanda vese, nekuti ndo tarisiro yanga iripo kubva muna Mbudzi 2017 pakachinja hurumende kuti paizoitawo kuvhurika kwemikana yekuti vanhu vange vachiratidzira vachitaura zvavanoda.
Nyanzvi inoshanda neCenter for Languages and Communication Studies pachinoi University of Technology Dr. Ted Mungwari vanobvumirana vakuchera vachiti pachinambo chekurambidza vanhu kuratidzira mapurisa anofanira kutsvaga nzira dzakanaka dzekushanda nevanhu mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira.
Zvinofanirwa kuita ndezvekuti mapurisa anofanira kuedza kuchengetedza vanhu vanenge vachiita demonstrate wechi nyasutari sakuti pamba poke sarida ku kanganisa ndipapi panano kwa kakagara wanafana kurumiza kuona warida ku kanganisa demonstration wabata wasunga asi shakanya kundiru wazende chikuti pamba futi video futi ya zakabuda pane wakazi wa iruwa wangu wangu wati kure chino waza shakanya nyisa maroweri waitwa wakadzi zvinorwadza ndaishuwa kuti dai paine mwenzira yavakaita kuvabata vasina kuvaroa
vamungwari vanoti zviri pachena kuti vanhu vari kutambura zvakanyanya uye hurumende inofanira kuita nhaurirano dzakajeka nemapato ese ari munyika kusanganisira MDC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa nedonzvo rekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe murairidzwe paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanotiwo mhirizhonga kuratidzira haina kunaka uye vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kubatana voshanda pamwe mukusimudzira nyika.
Tinokurudzira kuti vanhu vese dai vanga vachinzwisisa vasiyane nekungoita mhirizhonga hazvina zvazvinovaka. Ngativake nyika yedu tiri vanhu vane kwatinoenda avo vanotaura zvavanotaura vangavo kuamerica navamwe avo aiwa vanenge vana zvavanoda nokuti vanoti ngazvisagadzikana. Saka isu tingamirira here kuti ngazvisagadzikana? Tiri vanhu veZimbabwe, nyika ina vanhu vakasunura saizvezvi. Ngatisiyane nemhirizhonga vana veZimbabwe, ndo chinhu chikuru kuvaka simba rese rokuuruka irero dai richiswa mukuvaka.
Vatamborinyoka vanoti kunyange hazvo MDC chiremekedza SADC havana kufara nedanho rayo rekupa vamunangagwa chigaro chasachigaro webandiko resangano iri cheorgan on politics, defense and security pamusangano wakatanga nechishanu kuTanzania apo mapurisa aizvindikita vanhu vairatidzira muHarare.
Iyo nyaya yekuti mbavha ndo yanoti ngaichengete hozi nechibage ndo nyaya iri kunetsa kuti vamunangagwa vanopiwa chigaro chekunzi ndo chair we politics, defense and security. When in fact my citizens emunyika mao are insecure, when in fact my citizens emunyika mao are defenseless against the state, ndozvokunetsa izvo zvokuti mbavha yanzi ichengete dura vamunangagwa havana kodzero yekuti vaite chair we organ on defense and security. Nda iwo munyika mao munotori nevanhu vari kusuffer from insecurity, ndodambudziko rataita nevatungamiri veSADC.
Vakuchera vanoti hapana chinoshamisa pakunyarara kweSADC pamatambudziko akatarisana nevana veZimbabwe vachiti ndozvinoita sangano iri zvisinei nekuti vanhu vari kutambura munyika ipi mudunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Mucharangarira imimi kuti musi wa16 nyamavhuvhu uwo wanga uchida kuitwa ratidziro nevanhu munomu ndo musi wakaurayiwa vanhu 34 kuSouth Africa kuMarikana, asi chero SADC haina kumbotaurawo nezvazvo kana AU haina kuchemawo vashandi vemugodhi wavo vakaurayiwa. Saka itsika yeSADC kutsigira vanenge vari mumasimba ekutonga, nekuti ndofunga mukati memwoyo dzavo nehana dzavo vanenge vachityawo kuti kwavawo kukazoitika mhirizhonga dzimwe nyika dzinozotanga kupindira.
Nyika dzokumadokero dzakaita seAmerica, Canada nedzimwe dziri muEuropean Union dzakashora zviri kuitwa nemapurisa dzikakurudzira kuti aremekedze kodzero dzekusangana kana kuratidzira dzinopiwa vanhu nebumbiro remitemo yenyika. Asi munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mapurisa ane masimba ekumisa kuratidzira sezviri mumutemo wePublic Order and Security Act.
Handitendrani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro. Kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu MDC vanohwanda right yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu zvavamboita mhirizhonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvavo. Saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata, mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitarisirawo futi kodzero dzeruzhinji. Zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingadi kupinda mudemonstration iyoyo. Saka dare rekot ndo rinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega.
MDC inoti chikamu cheposa chakashandiswa nemapurisa kuitira kuti bato iri risaratidzire chinotyora bumbiro remutemo yenyika. Kunetsana uku kunoitika mushure mokunge mutemo weposa wavandudzwa nematare eNational Assembly neSenate pachidzikwa bhiri remutemo weMaintenance of Peace and Order iro ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti richive mutemo unoshandiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.